manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera nyamavhuvhu 29 2020 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Rachel To, ndiri mu Washington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vafane chirwere cheCOVID-19 munyika. Hwakasvika nezuro manheru pazana nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 195. Zvichitevera kushaya kwevanhu vatanhatu nezuro wakare. Masangano emachechi okurudzira hurumende kuti iite nhaurirano nemapato anoipikisa. Sangano re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Robert Anane Zimbabwe Congress of Trade Unions, mukuratidzira kuchaitwa nemusi wemuvhuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Wandu vanhu vafane chirwere cheCOVID munyika. Wakasvika nezuro manheru pazana nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 195 zvichitevera kushaya kwevanhu vatanhatu nezuro wakare asi uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi muchiziviso chayo hurumende yakatiwo vanhu makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 96 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvitanhatu nemazana matatu nemakumi masere nevasere kana kuti 6388. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, vanhu vanosvika makumi manomwe nevatanhatu kana kuti 76 vanhu vagara vari munyika uye vanhu makumi maviri vachinzi vakabva kuSouth Africa. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvishanu nemakumi mana nevatatu kana kuti 5043 zvichitevera kupona kwevanhu makumi matatu nevatatu nezuro. Uwandu watazivisa uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi izvo zvinobudiswa tisiri kutefenyura chirongwa chino. Pasi rose vanhu vabatwa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni makumi maviri nemana nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nezvishanu kana kuti vadarika 24,955,000 uye vafane chirwere ichi vadarika zviuru mazana masere nemakumi mana nezviviri kana kuti vadarika 842,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi avo vadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru makumi mapfumbamwe nezvinomwe kana kuti vanhu vadarika 6,097,000. Vanhu vafa muAmerica vadarikawo zviuru zana nemakumi masere nezvishanu kana kuti vadarika 185,000. Sangano reZimbabwe Council of Churches kana kuti ZCC rinoti mapato ezvematongerwo enyika anofanirwa kuita nhaurirano dzechokwadi senzira yekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Vachitaura semunyarikani pamusangano wepagore weZCC waitirwa padande mutande Reverend Kennedy Gondongwe, vati vemapato ezvematongerwo enyika vanofanirwa kutaurirana vachipa muenzaniso wekuti kana muchakabvu Ian Smith avo vakambotonga Zimbabwe ichanzi Rujija vakakwanisa kutaurirana nevanhu vavairwisana navo vachakabvu vaRobert Mugabe navaJoshua Ngomo chii chingatadzise mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti vataurirane nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuitira kuti munyika muve nerunyararo nebudiriro.
Emerson Munangagwa can surely talk to Chamisa. Murai to Mazora and many other people. We are all Zimbabweans.
Kukana AIDS mita akataura na wamukabe, wamukomo. Chichi netezi kutu wamunanga kutuwa taura ni na wachamiza, na wamunzo. Ni wamu uwezi, kutu tirivani mwichetu, nukuta uramu.
Reverend Gondongwe, vati zilipache na kuti zvinhu munyika zvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi, munyaya dzezvematongero enyika, vakatiwo huori watekeshera nyika yose, kunyange paine vari kuti zvinhu zvakanaka munyika.
Is it not true that there is growing in this country? Is it not true that there is pain in this country? Is it not true that COVID-19 is taking our loved ones? Is it not true that there is severe food insecurity in this country? Is it not true that our hospitals are closed? Is it not true that there is high percentage of unemployment?
Andifanire kugudzana nani zvake munyika kuti mune matambudziko. Hazvichokwadi here kuti vanhu vari kutambudzika munyika. Hachisi here chokwadi kuti pane kurwadziwa kuri kutizwa vanhu munyika. Hachisi here chokwadi kuti chirwere cheCovid-19 chikuraya vanhu. Ichokwadi kuti pane nzara. Ichokwadi kuti zvipatara zvakavharwa. Hachisi here chokwadi kuti vanhu vaurombo vari kutadza kudzidza pamudande mutande. Hachisi here chokwadi kuti vanhu vari kubira nyika.
Mumiriri weWorld Council of Churches muZimbabwe vaEric Chitando vati zvinorwadza kuti Zimbabwe yakasvitsa makore makumi mana ekuzvitonga asi munyika muine nzara, kushayikwa kwemabasa, huori hwemhando yepamusorosoro, kusafamba zvakanaka munyaya dzezvedzidzo nezveutano. Tevedzero mutauriri weMDC Alliance vaClifford Satayo vati vanotambira nemoyo wose mashoko ataurwa pamusoro penhaurirano sezvo iri nyaya yavari kugara vakataura nguva dzose.
Kukanya hurangana ndonyaya yatakabvira tichitaura semusangano weMDC Alliance, ndonyaya iri kutaurwa naReverend Kennedy, ndonyaya iri kutaurwa nemabhishopu vaya vakanyora tsamba, ndonyaya iri kutaurwa nevanhu vese vari muZimbabwe vari kupopota nenyaya yekudzvanyurwa kwavari kuita neZANU-PF kuti nyaya inopedza zvese kukomba chu. Tiri varume tese, tiri madzimai tese, sevana veZimbabwe.
Studio 7 yakundikana kubata vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaPatrick Chinamasa sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati hurumende yakakoka mapato ose kuti ataurirane pasi pechirongwa chepolitical Actors Dialogue. Musangano weZCC wabudawo nechisungo chekuti kana zvichikodzera vemakereke vatungamiriri munhaurirano dzinofanirwa kuitwa munyika dzinopindwa nevanhu vose munyika kwete vezvematongerwo enyika chete. ZCC iri kusarudza utungamiri hutsva nhasi asi pataenda pamhepo izvi zvanga zvisati zvaitwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Sangano revarairidzi rekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kutsigira hurongwa hweZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU hwekuti vashandi vose varatidzire pamabasa avo senzira yekuratidza vashandirwi kuti mushandi haasi kufara nemihoro iri kubhadharwa nemaRTGS asi zvinhu zvakawanda munyika zvichitengeswa nemari yekunze. Kuratidzira uku kuri kuitwa nemusi wemuvhuro Nyamavhuvhu 31. Tabata mnyori mkuru we ATUZ va Robson Chere kutitinzwe nezveurongwa hwavo hwekubatana ne ZCTU.
Isu sasangano revarairidziri kumaruwa muZimbabwe tiri kuti tingange tiripo uye tiri kutsigira nekutambira urongwa hwaitwa neZTTU Zimbabwe Congress of Trade Unions inova inomirira vashandi wese muZimbabwe mumapoka akasiyana angave muprivate sector angave mupublic sector kuti tinge chiratidzira nemusi wemuvhuro pakuti tinge tichiwana muhoro yedu mumari yekuUnited States dollars nekuti ndizvo zvatagara tinge tichironga kuti zvinge zviripo zvinhu zvese munyika zvava kutengeswa nemaUnited States dollars uye hurumende inowa ndiwo watinoshandira isu sevarairidzi yakabvumira kuti zvinhu zvese zvinotengeswa mumari yekunze. Saka apo wanenge vachitipa mari yemuno muZimbabwe isiri kuwanika ichitenga isiri kuwanika ichikwana mukati mezvatinoita takuwanika tichinge tichibatana nevamwe vose sekudanwa kwaitwa neZTTU mukuratidzira kwatinge tichiita mbongzomu fuku kuti tengeti wana mariyo yoye.
Imi murikuti murikura didzirakitira kuti munge mchitambiriswa mari inoenderana nema US dollar. Mambo taura here sesangano nehurumende panyaya iyi zvichitevera kubvumidza kwayakaita kuti zvinhu zvitengeswe nemari yegunze.
Tagara tinoita hurukuro nawo, tagara tinowaudza kuti mari yedu iwo ndovakapuka chirangano tatagara tinacho chemuna 2012. Chemari yataipiwa yanga iri 500 dollars wakazosvika padano rekuti US dollar neRTGS yasvika pakunge yaka fana na yawa 1-1. Tanta ziribo ba ground zaka siyana ukashika ushita kutrega sugar ngeine ino mtengu neyewe tola ukazo shika kuti ukagwitenga ine maharatijes ngeine mtengu ukasiyana zekare uku maharatijes taka tukuti sisu tawa panguwae kuti tawa kuratira taura kuti mariedu ishoma ya tanga taka uirira na uri mariedu ishoma ya kane zezo zanga taka uirira na taka chukuti na mguratira
ukoko. Urumende ya katara mitemo inorambiza vanhu kuungana zvakanyanya kuratidzira kwenyu uku hakutyori here mitemo iyi yakatarwa nehurumende?
Mitemo unogona kuiswa asi mitemo kana uri mitemo usiri wokuti unenge uchiwe gutsa ruzhinji hausiri mitemo. Kaka mitemo wakadaro hatiwanenge tichange tiuteerera. Tinoda mitemo wegutsa ruzhinji, tinoda mitemo webumbiro remitemo, tinoda mitemo unoita kuti nyika inderere mberi, tinoda mitemo unoita kuti munhu wese afare. Saka munhu wese agona kuuya nemitemo nekuti ari pachidanho chakadii. Baba unogona kuuya nemitemo wekuti mwana wangu ukadya nyama ndinokubaya nebanga. Saka izvozvo mwana anogona kuramba mutemo wokuti inini ndinokwanisa kudyawo nyama nekunyama ihuku dzatinochengeta pamba, saka ngatidzidyei chose.
Munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vachitaura vari parunhare vari muHarare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Kambani yeImpala Car Rental yabvuma kuti motokari yayo yakashandiswa mukupambwa nekutochwa kwemuzukuru wemutori wenhau Mududusi Matutu vaatawanda muchehiwa. Vakuru vekambani vaburitsa gwaro vachiti havakwanisi kutaura kuti ndiani akanga ahaya motokari iyi uye kambani yavo ichashanda nemapurisa ari kuferefeta nyaya iyi. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti vamuchehiwa vakapambwa nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori izvo zvakarambwa nehurumende. Studio 7 haina kwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe nemunyori mubazi ravo vaNick Mangwana vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Hatinowo kwanisa kubata vakuru veImpala Car Rental panguva iyo taenda pamhepo. Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasingakwanisi kutaura sezvo vanga vari mumusangano wakakosha. Tabata murwiri wekodzoro dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga avo vanoti varidzi veImpala Car Rental vanofanirwa kubuda pachena kuitira kuti munhu wese azive kuti ndiani akahaya motikari yavo.
VeImpala Car Rental vane motokari yakashandiswa pakapambwa nekurohwa zvakaomarara nekushungurudzwa kwatawanda muchehiwa. Izvi zvinofanira kuti zvikurumidze kuburitswa pachena nekuti imhosva hombe yakaitwa. VeCar Rental havana havo mhosva kana vakataura pachena kuti ndiani akapiwa motokari iyoyo akaishandisa nenzira isina kunaka. Tinoziva kuti vanhu vari kunemedzerwa kunzi vakaita izvi vanosanganisira mapurisa nevasori vehurumende veCIO. Nekudaro veImpala Car Rental havafaniri kumirira pakuti vagoti ivo vachangoudza mapurisa chete, nekuti mapurisa vane rimwero nevasori vakaita zvinhu zvakaomarara umhondi hwakaipa uhu. Saka veImpala Car Rental vanofanira kuti vataurire nyika yese pachena kuti ndiani akatora motokari. Zvozivikanwa zvavanenge vataura izvozvo vozvipa zvakare kumapurisa, asi havagoni kuti vanyarare kuvanhu vese veZimbabwe nekuti mhosva yakaitwa iyi yakakura uyezve pane vanhu vakawanda vanga vachipambwa vachishungurudzwa vachirohwa vachiitwa kafira mberi hurumende ichiramba saka Impala Car Rental ine basa guru rekuti ibude pachena iwaridze chokwadi pachena vakasadaro vachaona dambudziko guru rekuti hakunazve munhu wemuZimbabwe angada kushandisa mota yeImpala Car Rental asingazive kuti mota idzodzo dzinombotwa mabasa akaipa vanhu vachipondwa vachishungurudzwa pachishandiswa mota idzodzo
veImpala vari kuti izvo vakaita chibvumirano nemunhu akahaya motikari iyi inonzi client confidentiality nokudaro havakwanise kunge vachitaura kune veruzhinji asi kuti izvo vachaudza izvi zvose kumapurisa ari kuferefeta munopokana nazvo here izvozvo
hongu tinopokana nazvo zvakanyanya nekuti apa pane mhosva kapa pane mhosva hombe yakaitwa inofanira kuti ifumurwe ndochekutanga kureva kuti zvavakawirirana nemunhu aka nembavha nemhondi yakatora motokari ngazvichisendekwa chepiri ndechekuti mapurisa ari kuferefeta ane rimwero nevasori vakaita umhondi uhwu kureva kuti veImpala kana vakati vanoda kuzevezera kumapurisa chete hapana chavanenge vaita vanofanira kuti vaudze nyika yese zvifumuke zvizivikanwe nekuti hurumende yanga iri kuramba kuti hakuna vanhu vari kupambwa vachishungurudzwa apa tawana mukana wakanaka wekubata nharadada dziri kuita izvi tinokumbirisa kuti veImpala Car Rental vataure chokwadi vageze maoko panyaya iyi nekuti vakasataura chokwadi kunyika yese vanopomerwa kuti ndo vanga vachibatsiridza pane zvakaipa zvakaitwa uyezve handifunge kuti kune mwana weZimbabwe angada kuzoshandisazve mota dzeImpala Car Rental kana vachichengetedza mhondi kudaro
zvii zvamunotarisira vamavhinga semurwiri wekodzero dzevanhu kunge zvichiitwa nehurumende zvichitevera kubuda pachena kwaitwa neImpala Car Rental
hurumende inofanira kuti iferefete itaure pachena mazita evanhu vakaita izvi vosungwa vomiswa pamberi pematare edzimhosva toziva kuti vaenda kujeri kuri pamhaka dzavo zvakarezve hurumende inofanira kuti iferefete zvese zvakaitwa panguva yapfuura vanhu vese vakataura kuti vakapambwa vakashungurudzwa yadzana vaobet masaraure vana tichinda mombe yarara vana samata kureya gonyeti wezvekusekesa vanhu vanhu vese ivavo vanapita magombe ichiremba nyaya dzavo dzinofanira kuti dzivhenekwe nekuti vaive pachokwadi asi chete vanga vasina umbowo hwakazara hwatazowana panyaya yatawanda muchehiwa nekuti zvese zvakabatwa zviri pachivhitivhiti
imi semasangano anorwira kodzero dzevanhu pane matanho amuri kutora here mukuona kuti zvaburitswa izvi zvaita kuti zviunze kugutsikana munyika
hongu kwazvo hati isu tiri kutotaurawo neveImpala Car Rental kuti vaite zvinhu zvakafanira zvakanaka uyezve vazvichenese zita ravo nekuti iko zvino zita ravo rinosviba nekuchimbi chimbi saka tiri kuvakurudzira kuti vafumure zviri kuitwa vamire pachokwadi vageze maoko vasachengetedze kana kuedza kuvanzurudza kana kuvanza zvakaitwa zvakaipa zvakaitwa mazita ngaabude pachena vopa kumapurisa asi vozivisa nyika yese kuti ivo vageza maoko havana rimwero nemhondi
gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vachitaura vari parunare vari kuBritain yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sangano rinoona nezvekodzero dzevanhu pasi rose reUnited Nations Commission for Human Rights riri kushora zvakadzama kushandiswa kwechisimba zvakanyanya nevachengetedzi vemajeri izvo zvakakonzera kufa kwevasungwa 22 kuMadagascar vamwe vasungwa vasere vanonzi vakakuvadzwa apo vaiedza kutiza mujeri munyika iyi yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai akawanikwa iye achibatwa yegomarara uyezve akawanikwa iye achizowana rubatsiro. Panguva iyo muri yekwa Dr. Parton Zamara vari kutarisana nekushaika kwavadzamara mushure mekunge vawanikwa ivo vane chirwere chegomarara. Regai tiende kune mudzimai uyu utinzwe kuti ndiani.
Ndinonzi Chiedza Madeni Gadzirai. Kutaura chokwadi mazvelezo, nyaya yechemzino ndirwadza zvisingaite, nekuti inini pandakanzi ndine cancer gore rapera ndanga ndisinganyatsoona kudzamu hwechirwere chegomarara recancer, especially pandakanzirwa stage 3B almost stage 4. Munguva yese hangozi Dr. Parton Zamara chiite vanhu vakawanda almost 6-7 vanhu vandaiedza kutaura navo ndichiedza kuti ndifambe navo murwendo rwekurwara negomarara kuti nditaure navo, asi vese vachingoshayika. Pandakanzwa kuti Dr. Parton washayika, ndanga ndichangobva kutumira imwe shamwari yavo meseji kuti ndokumbirawo kuti ndizotaura navo nekuti ndainzwisisa kurwadziwa kwavaita, ndainzwisisa. Ndichida kuvaudza kuti aiwa, kana makutora mapirisi munofanira kuita so, munofanira kudai semunhu akarwarawo negomarara. Saka kushayika kwavo kwakandibata.
Tipaiwo nhoroondo yenyu semudzimai kuti zvakafamba sei kuti muzoziva kuti manga muine gomarara.
Ndakarwara kwemakore akawanda. Ndaingonzwa mudumbu kana kuti chikafu chandaidya semunhu anogara ega. Vanhu vaingoti haudye zvinhu zvine utano, saka mudumbu mako hamungamire musha. Saka ndokufamba kwacho kwandaingoita ndichingoti ndikungorwadziwa. Pandakazoenda nyasochirwadziwa ndopandakangomuka ndikatongoenda ndega kuchipatara, ndichingoti zvange ndingonoona chiremba pamwe pane zvaangandipa nekuti ndanga ndanyanya kurwadziwa. Saka pandakaenda kunoona chiremba wekutanga akandiita examination, ndobva angoti I think pane something chakanyanya kupfuura mudumbu mamuri kuti muri kunzwa kana constipation yamuri kuti munhayo. Saka ndakukuendesi kuna specialist. Pandakazoenda kuna specialist ipapo ndipo pandakasangana naye ndikamutsanangurira zvandanga ndichinzwa makore esa, ndichiti I think ndine mahemorrhoids, mapiles, constipation plus mudumbu mangu. Saka maybe ndanga ndisingachizvi zvakaita kana semaputi kana spinach because ndanga ndine iron yange iri low, ndanga ndine anemia as well. Ndokubva vazondiita operation. Pakuita operation ipapo vakati pane zvandaona, I think pane growth yandisiri kunzwisisa. Saka ndichaita inonzi biopsy ndozokuudzai kuti chii chiri kunetsa. After 7 days ndopa vakazondifonera vachindiudza kuti ndine gomarara. Kubva ipapo ndopa ndakazoenda kuna oncologist ndokuchitanga radiation chemotherapy ne surgery.
Makanga maudzwa kuti mune gomarara ripi?
Ndakanzi colorectal cancer stage 3B.
Ndiyo here iyoyo chirwere changa chinava Dr. Parton Zamara?
Panoti colon cancer, rectal cancer ne colorectal cancer mazwi anoshandisa ndingati interchangeably. Saka ndiyo yavanga vainayo cancer iyoyo.
Mushure mekunge maudzwa kuti mune chirwere chamakazodii?
Ndakaenda patreatment, ndakaitwa radiation, 40 days ye radiation, ndibva ndaitwa chemotherapy, 3 rounds of chemotherapy, ndichinwa mapirisi futi echemotherapy over 4 months.
Zvii zvamakasangana nazvo mukunwa mapiritsi aya?
Ndairutsa mazvelazi, ndaiita dhairiya, kana ndiisiri dhairiya ndaiita constipation, kana isiri constipation ndaita zvokufamba. Ndaitofamba nechimuti, ndaisakwanisa kana kuzviitira zvinhu ndega, ndaigezeswa naamai, ndichidyiswa nababa, ndo vaindisimudza because ndanga ndisingagoni kusimuka ndega, ndisina kubatsirwa. Kurara kwainetsa futi because ndinenge pambacho ndinge ndisina hope, asi muviri unenge wakaneta. Kutaura chaiko kwaimbondinetsa. Ndaingoda kungodya zvinhu zvimbishi, ndingangoti mangombishi nemapichiketi zvekuti sadza, nanhasi sadza richiri kuramba kana kudzika. Muviri wakatongochinja, pfungwa dzangu dzazvainetsa kuti ndikuedza kuzvitambira, nekuti paunongonzwa kuti negomarara nekukura kwatangangoita unongotanga kungofunga kuti waakufa. Ndaimuka, asi kupfunama chaiko kwaitonetsa, ndingoti nai mari dei mangonditora, nekuti kurwadziwa kwacho handigoni kukutsanangurira mafelo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvedenda reCOVID-19 kuti zvii zviri kukonzera kuti uwandu hunge huchikwira. Ndezvatatimbokurukura nenyanzvi mune zveutano Dr. Jerry Masarira. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Dr. Masarira.
Kwazwai.
Dr. Masarira, tiri kuona kuti uwandu hwevanhu vari kufa muZimbabwe nechirwere cheCOVID-19 huri kukwira. Chii chingadai chiri kukwidza uwandu hwevanhu vari kushaya?
Tinotenda nomubvunzo wamavabvunza. Chinhu chinoitika pachirwere chatasangana nacho ichi idambudziko tine nguva rokusavona zvakanaka ngozi yatakatarisana nayo. Nyange imomuno muAmerica tine dambudziko iroro futi. Kunzwisisa ndo chinhu chinotinetsa, ndosaka muchiona vanhu vachiwanda vanofa. Situation yatinayo kumusha kuZimbabwe dzimwe nguva kumwe kushayiwa futi. Nokuti kuti munhu agone kurarama unofanira kumbobuda mumba woenda unotsvaka chikafu wodzoka. But at the same time hazvipi excuse yokuti munhu asapfeka mask. Zvinodzivirira izvozvo chigwere. Kana munhu akaita careless akati handina basa nazvo toita dambudziko iroro futi. Zvino hatizi kuti education yedu yokudzidzisa kuti vanhu vazive kuti takatarisana nechigwere chinouraya nyangwe iko kuno kuAmerica. So vanhu vanofa not kuti havazwisisi, havadi, vanofunga kuti vanoregwa nhema. Ndeimwe line of thought inoita vanhu muno. Ndosaka vanhu vazhinji dzimwe nguva vachifa. Saka kumusha kwedu zvogona kuva ndizvo futi kuti zvenge zvinokungonetsewa. Asi chionishamisa ndokuti vanhu vanofa chaiko, asi hationi ngozi iyoyo sokuti tingagona kuidzivirira. Zvinogona, dzimwe nyika dzakaita wana.
Tiri kuonawo Dr. Masarira kuti kunyange vanhu vari kufa vari kuwanda, asi vari kupora vari kuwandawo zvakare. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo?
Zvakanaka kuti nhamba yavanhu vanopora iwande, nokuti zvinoencourage izvozvo. Zvoita kuti vanhu vavone kuti chigwere chinogona kukundiwa. Izvozvo zvinotaridza izvozvo kuti unogona kuva nechigwere, asi at the same time unogona kupora. Ndoda kuti zvive in encouragement izvozvo kuna vasingadi kubetsera kuti chigwere chiite chishoma, vachitevedzerawo murayiro wezveutano unobatsira kuti vanhu vapfeke mamask nokuva nedistance kubva pana vamwe vanhu. Izvozvo zvinotaridza kuti tiri kuimprova izvozvo. Izvozvo pachazvo zvinotaridza kuti tiimprova, nokuti taidei vanhu vose vari kupora vaidei vakatofa. Nemamiriro enyaya kana watova nacho kana ukaita wakaenda zvinongofa, vaidei vakatova vanhu ivavo. Asi vapenyu nokuti vakaita chimwe chinhu pazviri, vari pedo navanhu vakamboita chigwere ichocho vakapora, vavone kuti chii chavakaita, vavudzewo vamwe kuti haindi handinacho asi ndakadai. Zvakanaka izvozvo, zvinobatsira. Zvinobatsira hurumende kuti isaremegwa nongoramba ingotaura iri iyo.
Tiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere huri kukwira. Kunyange hazvo vakawanda vari kuporawo kubva muchirwere ichi.
Nhamo yokuona hama yako sokunonzi haizi threat yokuti unoona kufa, izvozvo ndokumwe kusahwisisa kuri pamusorosoro chaiko. Hakuna munhu waunoziva usingagoni kukupa chirwere. Zvaa zvokuti ndodayana nhingi wakadai akadai akadai ndinomuziva, hazvishandi zviya. Unogona kubata chigwere.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Masarira nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu. Manga makateerera kuna Dr. Jerry Masarira vanove nyanzvi mune zveutano vari chiremba kuTulsa kudunhu reOklahoma muno muAmerica muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika nezuro manheru pazana nemakumi mapfumbamwe nevashanu, kana kuti 195, zvichitevera kushaya kwevanhu vatanhatu nezuro wakare. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.